Sita sidibaneni njalo kusasa ekuseni.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, November the 3rd, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the escalating issues of gender-based violence and child abuse in the country. These issues are highlighted in a recent report by the Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee, or ZIMVAC. A research study conducted by ZIMVAC in Matabeleland South says more men than women have reported abuse that includes sexual violence being perpetrated by their spouses. According to the study, emotional abuse accounted for most incidences under spousal violence, followed by economic abuse, physical abuse, and lastly, sexual abuse. Physical abuse was the highest form of gender-based violence within households in the province. Nasi muchirongwa tiri kutarisa pamusoro peongororo yakaitwa nesangano reZIMVAC inoratidza kuti varume vakawanda vanoti vari kumbunyikidzwa mudzimba nemadzimai mudunhu reMatabeleland South. Varume vanoda kusvika zvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 6.9% zvichienzaniswa nemadzimai anodarika zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 4.1%. Vakati vari kushungurudzwa mudzimba. ZIMVAC inoti vanhu vari kushungurudzwa munyaya dzepabonde, kutukwa uye nekurohwa. The Zimbabwe government says it has joined hands with different United Nations agencies and gender rights non-profit organizations in the country in fighting gender-based violence. The group has its first anniversary last week with permanent secretary in the Women's Ministry, Moses Mike, saying government was committed to ending gender-based violence in the country.
Asinasi, zvara nasi. Tinoda kuti tipemberere zvikuru nematanho mazhinji akaitwa nenyika yeZimbabwe. Takakwanisa kunge tichigara pasi nevanambotaura UN, European Union nemapato akawanda anoita zvebudiriro muno munyika kuti tiise musoro yedu pamwe chete kuti zvinotodini nyaya iyi zvayatinetsa, nyaya yekushungurudzana mudzimba. Tikabuda zvakanyanya nema program akawanda atakaita. Takaitawo maprogram anofanana nekupa madzimai yatingati empowerment. Takaita maprojects akati wandei kumativi ese enyika yedu yemuZimbabwe maprovinces.
That there was Women's Ministry Permanent Secretary Moses Mike speaking at their anniversary last week. Some child rights groups are calling on the government to implement some of the laws that it has put in place to protect underage women from early child marriages and sexual and domestic and violence abuse. A child rights activist in Cholocho, Simeli Inkosi Mhlanga, decided to start her own organization called Orphans Friend and Community Development Trust to offer training programs to some youth who faced abuse in her community. She shares her story with Studio 7's Ezra Sibanda.
Abantwana laba ungakhangela most of them babe buya lapha like mina ngayenza i counseling ngesetiketi sangkhona. So esijayele ukukwenza ukuthi uma bebuya lapha we try to, it's not like ukuthi we teach them i-skills ona lesi kuphela, kulama-services amaningi lesibanika wona, and one of them is i-counseling. So we sit down with abantwana laba, nxa sihlala phansi labo sixoxa labo, uyazi indaba eziningi ezinzima kakhulu, bemtshela omanye ukuthi nanga-abhuzwa ngubhudi, abanye of course abebuye khona la engelamntwana, but ikutshela ukuthi yena since grade 6 wayeshone rentwa ngumntaka bamdala kumbe ngumntaka malume kumbe ngumalume. Izihlobo eziningi ezihlala zibahlukume ezibe kakhulu abantwana bona lapha. So mina vele esikhathini esiningi umuntu engavele ethi umntwana ole 9 years kuthiwe ube khombile, I don't understand ukuthi uthi umntwana ole 9 years ikhomba njani, because abantwana laba manhlezi labo mina ngixoxa labo la baza kutshela ukuthi mina bajayele ukungibiza bethi mama, bathi mama mina nga-abhuzwa ngahlukunyezwa nguzibani yozibani, bakukhalela ezinyembezi ezinzima khona la, ungababiza ushaye labo phansi la, izinto abakutshela zona ziyesabeka, and uthole ukuthi kabe ngama-close relatives, kabe kunzima ukuthi indaba ezinjalo, and ukuthi uthole ukuthi zanyatheba kuma-families, zanyatheba umntwana wahamba wayaripota, wakhuluma kugogombo, wakhuluma kumalume ukuthi uzibani sembambile nguzibani uyasingenela ebusuku. But if you told me that umzali wakho uyaphila lo kasela mzali, ngoba abaningathi ngithengile lama orphans la. So lana kasela mzali lo, lo mzali sobe sokusiba nzima, kube sokuthiwa indaba zangekhaya azikhulunyelwe ngekhaya, kube sokusiba yinto ekhulunywa khona lapho nxa kungeyako makhelwane, because abanye abe-abhuze ngumfana maybe wakho makhelwane. Kuthole ukuthi indaba zangekhona ziyabiza, kubiza isigaba, kubiza i-community, kubiza isebhulu, kuhlale phansi kukhulunywe bexolisane kona bebodwa, and izini laba abanye bangikhona babuye belabantwana. Omunye wangikhona yami zethu khonkhona kwabuya kwakhulunywa into yangikhona abadala engqembe babhadalisana bona bodwa khona ngale makhaya.
That there was Miss Mhlanga speaking to VOA Studio 7 reporter Ezra Sibanda. We also spoke to some of the young women who are benefiting from the organization. Let's hear what they had to say.
Yangithatha yazongisa lapha, izongisa lapha, yazongifundisa, bambuza ukuthi ngifuna ukwenza yiphi i-course. I-course leyo yayivele ikimi, ngangivele ngile vision ngayo. Ngangifuna ukwenza i-hairdressing and beauty therapy. Babesithi bazongincedisa ukuyenza i-hairdressing and beauty therapy. Ngaqhubeka ngayenza, ngabuya ngazoyenza i-PR for 3 months. Ngayenza i-period for 3 months, ngabhala ama-exam, ngaphumelela, ngapasa, ngahamba ku-attachment. Now ngiku-attachment, ngenza i-attachment, ngiqeda ngo-January. Ngiqeda ngo-January.
So usuhlezi ekhaya?
Eh, ngase ngihlezi ekhaya.
Eh, ungasezi lutho?
Eh, ngasezi.
So le minyaka emingaki?
Ngasezi 18 years.
So siyakubonga lokhu ukuthi sokutshintshela impilo, siyamele ukuthi uthole umsebenzi wakho usebenze.
Eh.
Ubuhlala lobani nale khaya?
Ngihlala lo baba lo mama.
Eh. Basekhaya.
Eh, basekhaya.
So kodwa lapha babonga ukuthi lapho kubuya kwakho kutshintshela into eziningi.
Eh, babonga kakhulu.
Mm. So ufuna uba yini? Uzasebenza khona apho mbona uphumela ezweni?
Oh, ngifuna ukuphuma elizweni ngevula eyami lami isaluni.
Nathi.
Ngifuna ukuya South Africa.
Okay. Lapho bonana kweba nzima ukuthi uyivule.
Akange ngekho nzima, but ngiyabe ku-right lapho, but bengifuna ukuthi ngaphumelela kuhle ngiye e-South Africa ngiyovula iyami sawu, isalini.
Ulawe nawo?
Eh,
benzani, bafunda?
Bafunda, oyi-1 ongu-form 2 eNtombane High School, abanye basekhaya, oyi-1 ongu-grade 1.
Okay.
Ufunda ekhaya, omunye ulasekwana lalangena esikoleni.
That there was Grace Masposa speaking to Studio 7's Ezra Sibanda. We also spoke to another young lady, it's called Sipile Moyo, who shares with us her life experience.
Ukhulu wathola ngoku-grade 7. Then ngase ngifundiswa lidona ngokubhala u-form 4 amagama.
wenze jana shunga zana?
Na puma le 3.
Okay. And then, so ukoko ma?
Ukoko akona kaya.
Kwato zozakala ati puma le 3?
Ati se mpume le 3 yunga samu mkwetu kupala misie January. So ii ofanzi asifika lapana evileji nyetu la 7-3 abamfaka oshile ndololo. Lapa yunza ikose ya watayo nikitari.
Okay, yafuna ukusebenza hapa.
Ngifisa ngiyafisa ukuthi lami ngibe lolwazi ngikwazi ukuzincedisa ngithole umuntu ongazama ukuncedisa ngerani yami.
Bathi yagraduate lawa.
Eh.
Kusazi.
Eh,
amhlophe. So umsebenzi kohamba kwa-attachment wabona kunjani?
Eh.
Kwa-attachment. Ubulawayo.
Eh,
so i-friends in offices they yahambisa. Offers and friends, yakhamba so attachment.
Eh,
yadinga.
Eh, yathi yasidinga.
Suka ekhaya kona.
Eh.
Bale ndawo uhlawa wethu lobe.
Etown ivala la indawo efihlala
khona. That there was Nkosipile Moyo speaking to Ezra Sibanda. Now let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. For perspective, we are now joined by our guest, Rotina Mafume Musara of Musasa Project. And we're also waiting to connect with Mr. Ziponge Zipo Ndebele, who is waiting to come in from Padare, so we can also hear the men's perspective. But for now, let's move over to Musasa Project. Hello, how are you?
I'm fine. How are you?
Good, thank you. You've been listening to part of the program that we've been having before you came on board. We were hearing about this ZIMVAC report that says that some men in Matabeleland in South are saying that they are being abused by women over there. Have you heard such reports coming from that region?
Yes, indeed. Gender-based, no one is immune to gender-based violence. Gender-based violence affects everybody, and gender-based violence has no face. So, yes, men can indeed be abused by their partners or their wives, and sometimes because of the cultural constraints, they are not able to talk about it. Our socialization is such that the man is supposed to be strong, the man must not cry. This socialization starts at a very, very young age. So you find that because our culture says kufa kwe murume kubuda ura, the boy child has been socialized to not cry out when in pain. So when men are also abused, those patriarchal system, the hegemonic masculinities, the way they were socialized to be strong when they are not strong, is the way that they will react to the gender-based violence. So vanotaza kutaura kuti, hey, I'm being abused, because they are not socialized to express their pain, to talk about what they are going through, to report to the police to say, you know, I'm in a tight spot, I'm being beaten, I'm being abused, I'm being psychologically abused. They can't say that because of the way culture has socialized the boy child into a false manhood, if I can say that.
Mm-hmm. Tombo pinda murimi rwa mai kuti zvii zvingaitwe kuti tisaone dambudziko iri richiitika takambonanga nawo muzvara nhasi kuvanhurume nekuti panotaurwa kunzi gender based violence vazhinji vanofunga kuti inongonangana kumadzimai mungati chii sesangano remusasa project.
Panodiwa kuti tibudirane pachena, atinoti isusu nemuchirungu transformational dialogue. Ngatitaurei secommunity, so society, toudzana chokwadi chekuti munhu wese anogona kumirishongwa, munhu wese anowadziwa. Angava murume, angava mukadzi, ende zvakakosha kuti tisasekana nekuti izvi zvinotanga kamwana kachiri kaduku duku chaiko kakabva kunotamba kakatindarohwa nanhingi zvinonzi haugoni kudzosera here murume kana mwana akachema zvinonzi usachema semunhukadzi shinga semurume mwana akada kutaura kuti ndiri kuda chakatonzi izvozvo ndezvevakadzi hazvisi zvechirume saka tiri kushingisa mwanakomana asi munyika yatava kugara takuona kuti mwanakomana ari kukanganisika zvikuru nenyaya yemameseji iwawa nenyaya yenyaya idzodzi dzatinomuudza achiri mudiki kuti shinga shinga aiwa munhu kana achinge agwadziswa munhu kana achinge awigwa nedambudziko anofanira kusashingiswa anofanira kushingiswa koga kuti atsvage rubatsiro mudambudziko rake saka sevarume ngatiregei kusekana isusu pakutanga uye sevakadzi nemhaka yekuti takakurawo musociety imwe cheteyo ndeyekuti tikaonawo murume achichema tinogona kutomusekawo kuti ari kuti ari kurohwa nemudzimai totorova chikwe akatyiswa akaita so asi tiri kuti ngatichikatanura tsika dzatakakura tichiziva tichijairira nemhaka yekuti tava kuona kuti vanakomana vedu vari kuzviuraya tava kuona kuti vanakomana vedu havana kujairira pain vanakomana vedu vakadzidziswa kuti you own okay. A woman vanakomana vedu saka pavanorambwa paya tinoona pfuti dzava kubuda nemhaka yekuti havana kujaira kurwadziswa ende vakaudzwa kuti shinga semurume yeti tiri kuti iyoyo message is abuse on its own saka murume wese anofanira kuwana rubatsiro nekuti ikodzero dzake pabumbiro remutemo kuwana rubatsiro agenesi mirishonga
aiwa tinotenda regai timboenda kuna kola vatiinavo vapinda pachirongwa hallo kola makadii
makadii zvenyu
aiwa tiri wadi kola muri kunzwa iri mudariro iyi mungade kutaura kwamuri here nezita renyu mobva mabvunza enyu kana kutaurawo maonero enyu
aiwa ini ndinonzi vamacheto ndiri kusouth africa
mm-hmm.
Panonetsa panhu panyaya yekutaurwa iri mudariro kuti isu sevarume tikwanise kuripota
chinonetsazvinhu
zvinotoitika ende zvinozonetsa manje kuti ndizohwikwa kuti inini ndakanoripota ndakarohwa nemukadzi hazvimeki sense izvozvo
saka imi munofunga kuti panofanira kuitwa sei apa
nyaya dzakadaro handizivi zvangu kuti but at the end manje sometimes vamofukaripota kutonyarara inyaya yekuti maybe tetichitya kudzorera kuti nogona kukanganisa munhu akagona kukuvara togona kupesa taine bbt just kutongoregawo takutongona kuti hatikwanisi kuti tidzorere vanhu vangozopesera vakuona sekuti maybe kuda taro takundikana but mostly of them vamunhu vanenge vaitodzivirira toti ngozi pachishona
kana muine mubvunzo munogona kubvunza tine vemusasa project vari pano vabva vangotipindura bvunza izvenyu Mkoma ndofunga line ravarakata, but we're hearing there from our caller in South Africa. He's saying, yes, it's true. Most men really do not report. They may be faced with a situation, but they are afraid of how society will judge them. So let me go back to Retina Mafume Musara and just say, so what would you advise men to do? Because, you know, we're hearing a caller coming in to say, yes, it's correct. Most men just literally stay away from talking about issues that will put them in a space where, you know, people might ridicule them.
Yes, indeed. Like I said before, people laugh at men for coming out, for talking about these things. And it is because of the way that we are socialized to believe that a man should not feel pain, a man should not talk about their weaknesses, a man should only be seen as a, from a point of strength. And this is what we call hegemonic masculinity, what patriarchy has taught the men. But what we are saying now is, it's to everyone's disadvantage for men not to come out, because when we are looking about when we are looking at a survivor, we are saying it's a game of power. So there is much abuse, and mind you, when we are talking about abuse of men, we are actually talking also about men-to-men abuse. So there's much of men-to-men abuse. There's also women-to-men abuse. And the reason why another man won't talk about it is because of the power. So he feels he's powerless. He feels he has been disenfranchised as a man. He feels he's not a man enough. But we are saying as a society, let's change the narrative. Let's see a survivor as a survivor, regardless of gender. Abuse has no face. So everybody, a boy can be abused, a man can be abused. And what we are concerned about is the survivor. And using a survivor-centered approach, we are saying our institutions need to shift. The family institution itself needs to accommodate the boy child as a person with feelings, as a person with emotions, and start to recognize that the boy child can also cry. The legal institution, starting from the victim-friendly unit, also needs to recognize that a man can also be abused and not laugh at the man when he comes to the police station. So we need to revamp all our systems, the counseling unit, to say, let's normalize men to go for counseling. Men, especially Zimbabwean men, should appreciate that going for counseling is actually a strength in itself. So it's not about only reporting to the police and making sure someone is dead, but no, it's a whole process of looking at the survivor and saying, what is the need here? Psychosocial support, legal support, medical support. So we have a whole range of support that we give to the survivor. And once a survivor comes through, we need to respect the needs of the survivor so that we have men coming out and men getting the necessary support that they need.
Tombodzokera kumwana musikana. Imise sangano re Musasa Project, munobatsira sei madzimai? Zvii zvamunenge muri kuita vanenge vawanikwa vachishu?
Yes, semusasa tinobatsira madzimai zvakanyanya. Tinopa rubatsiro rwakasiyana-siyana. Chikuru chatinopa muZimbabwe chatinonyanyozikanwa nacho inyaya yekuti tine dzimba dzeuti zero. Tino 15 around the country. Kuti mukadzi agarohwa pangava pakati peusiku, pangava nguvai kana upenyu hwake hwatova mudenja, hwava mudambudziko. Tine dzimba dzeutiziro hwekuti akauya anokwanisa kuwana shelter. Zvakare kana apinda mushelter imomo, tinopa yatinoti counseling, kureva kuti tinotaura nemudzimai tichimupawo psychosocial support. Tinodzidzisawo mibato yemavoko kuti vakadzi vakwanise kubuda mukati mekuva neurombo, so that vanokwanisa kuzvimiririra mumabato emavoko. Tinobatsira zvakare nekuti vawane rubatsiro rwelegal support, vave neruzivo kuti nyika yedu inova pamitemo inova dzivirira sei kuti vasaramba vari mudambudziko iri. Saka tinobetsera zvakanyanyisa dzingava nyaya dzemaprotection orders, dzingava nyaya dzemaintenance, dzingava nyaya dzekumakoti nekuva prepare even for the court process. Tinobatsira zvakare panyaya yekushambadza yatinoti isusu raising awareness kuti madzimai nenharaunda dzizive zvakashatira mhirishonga, tichishanda zvikuru sei nemadhisabhuku edu, tichishanda nemadzimambo edu, tichishanda nemaorganizations akasiyana siyana kuti munhukadzi akwanise kuwana rubatsiro rwakamufanira panguva yakamufanira. Tinobatsira zvakare
regai nimbokubatsai muromo ipapo. Patimbotora kola aripo angange aine mubvunzo. Halo kola, makadii mukoma Shepherd?
Tetema vulasi muri sei?
Aiwa tiri wadi wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndiri Cape Town.
Ehe, aiwa taurai tinzwe, muri kunzwa iri mudandaroi?
Ndiri kutaura angu pakuti nyaya mamstara yekuti varume tinenge tichishungurudzwa. Ehe. Like it's free vanhu yekuti hatina kuchemera. Saka chirongwa chechi tachifarira kuti dzimweni dzenguva vakadzi vachanzwawo kuti pane pavanotishungurudza tisingakwanisi kutaura tichingomira. Munoziva zvinhu zvokuti famba uri baba, but kuti ukachema manje mhuri yese vana vanobva vachema, but unenge uchingofira mwoyo kuti handina kwokusvitaura, handina zvandingaita because ndiri baba. It's like inini ndine problem yekuti ndine vana two vakomana vane vana mai vakasiyana, nevakadzi vacho vava vese vari kutu. Dambudziko randinaro nderekuti ivo pachavo vane communication, but inini all along ndandisingazvizive kuti vane communication because ndakazozviziva mai manje uyo akatanga kutaura problem yake just after a week uyo anobva atanga futi kutaura same problem irenge ine ucho. Saka ndakazoziva kuti vovo vanhu ava saka havandinzwisisiwo kana ndikatiini handina mari navo. Vanenge vachitongondipa same maproblems yekuti ndinosvikira panguva yekuti nombosvikira pa hazvirinani hangu ndisi hangu pazi because ndakutoshadzamubvisa kuti ndiita because vanopane pandinonyatsoona kuti apa ndavabio hakusisiri kuti vakuda mari dzeschool fees, hakusiri kuti vakuda mari dzekuchengeta vana, kwakundi abhiuza chaiko.
Batai makadaro mukoma, timbonzwa kuna Sisi Rotina Musara. Sisi Rotina, muri kunzwa zvekutaurwa naKola, angabatsirika sei?
Kola chakakosha ndechekuti vaende vanotsvaga watinoti isusu vana mazvikokota vepfungwa, vakwanise kutaura navo vogara pasi, vometa way forward panyaya yekuchengeta vana vavo kuti vochengeta sei, vogara zvakare nemakuita sekunzwa kusipa nemadzimai ari mukati menyaya iyi. Zvakakosha semhuri yeZimbabwe kuti tiende kumacounselors, vanonotibetsera kuvhura dzimwe pfungwa dzatinenge tisina. Nemhaka yekuti chakakosha ndechekuti tive psychologically tinge takagara zvakanaka. Saka zvakakosha kuti ngavanotsvaga even legal advice inogona kuvabetsera. Zvinganesa kuti ndipe a straight answer because tiri pamhepo, zvinoda zvanyatsopatsanurwa, tine nguva yakawanda. Asi chandinokurudzira ndechekuti vakaenda kunana mazvikokota vemutemo, vakaenda futi kunana mazvikokota vepfungwa, vanobatsirika zvakanaka.
Aiwa, thank you so much. Please stay on the line. Mukoma Shepherd, manzwa here zvataurwa? Ehe, saka imimi zvamunozoita munogona kuzopinda kuinbox moisa nhamba dzenyu kuti tione kuti tokupai mainstructions ekuti moita sei. Asi taurai henyu mukoma Shepherd.
Orait, ndikunzwa ndazvinzwa tezvanataura. Handopa paine nyaya yangu yekuti pane pamwe pekuti tiri vanhuwo venyama, dzimwe nguva zvinhu zvinogona kurema mabasa atinoshanda senge muSouth Africa munomo munoziva chimino chiripo, hapasi pese patinokwanisa kuwana mari inokwanira. Saka ine ndikati mwedzi uno uyu ndokwanisa kumbopawo uyu munina, mwedzi unouya ndombopawo mukoma, but still nyaya dzacho the moment yaunotobhadhara school fees nepaunotumira mari yechikafu dzinobva dzatoita waste nyaya dzacho kudarika zvawatoita izvozvo. Saka unozopedzisira wakutofunga kuti pamwe zviri nani kuti ndiramwe vana vacho nditi havazi vangu, but
mwe wekubereka futi nekuziva kuti vana ndeangu ende uchinyatsoona kuti vana ndeangu unotozongoona kutoti kuti handodii but unenge uchingofira mumwoyo because hauna wekuti uzviudze because waunoda kuudza wese anenge achiudza kuti tamwana unofanira kuchengeta hanava
aiwa mukoma shepherd aiwa tazvinzwa saka sekutaura kwandaita munogona kutumira ndi namba dzedu dzepawhatsapp munadzo dziedza dzatogaroisa paplatform tumirai meseji ipapo tozotaura kuseri regai tidzokere now let's go back to our guest Rotina Mafume Musara to just give us the last word as we clock down.
Tinokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ngatitsvakeiwe kutaura naye.
Thank you so much, so much. Unfortunately, time is not on our side. You know, the program goes so fast, but we would like to thank our guest, Rotina Mafume Musara of our Musasa Project, and all those that were able to call in and all those that were live streaming with us. I'm Marvelous Mklanganya, who is saying have a very good night.